Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri zvita 24/2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anoti akagadzirira zvakasimba kuchengetedza mutemo munguva ino yezoro rekisimusi negoredzva. Vamwe vemabhazi vokwidza mari dzekufambisa munguva ino yezoro rekisimusi zvasiya vafambi vakawanda vachichema-chema. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wemapurisa nyika yose, Commissioner Paul Nyati, vanoti mapurisa aiswa nyika yose nemumigwagwa kuchengetedza runyararo munguva ino yezoro rekisimusi negoredzva. Komishina Nyati vanoti mapurisa achishanda pamwe nemamwe mapoka akasiyana-siyana vachange vari mumigwagwa yemunyika senzira yekudzivirira tsaona dzemumigwagwa idzo vanoti dziri kukwira. Mapurisa mudunhu reHarare nhasi atendererawo pamba remusika achipa dzidziso nechenjedzo kune veruzhinji vanofamba nemabhazi pasi pechirongwa chakanangana nekuderedza tsaona dzemumigwagwa. Mapurisa achishandawo nevashandi vebazi rezveutano anonzi ari kushandisawo michina yekuona kana mutyairi anwa doro kana kuputa zvinodhaka kana kuti mabreathalyzer mumaroadblock akawanda mumigwagwa. Svondo rapera, mapurisa akazivisa kuti vanhu gumi vakafa, vakawanda vakakuvara mutsaona dzemumigwagwa dzakaitika nyika yose musvondo iroro. Gwaro rakaburitswa neWorld Health Organization muna chikunguru wegore rino rinoratidza kuti Zimbabwe iri panyika ina dziri pamusoro muAfrica dzine tsaona dzemumigwagwa dzakawanda. Ngatinzwei hurukuro yataita naCommissioner Paul Nyati.
Mapurisa akazvimirira kuita basa ravo semazuva ese. Tichange tine maroadblock, tichange tine mapatrol, uyezve tiri kukudzira vatyairi kuti vasafambi vakadhakwa, uyezve kune vamwe vanoti motikari dzikafa vodzisiya dzakapakwa mumigwagwa zvokonzera tsaona. Tokuti motikari haifaniri kuti kana yafa yosiyiwa mumugwagwa kwenguva hombe kusvikira yakonzesa tsaona. Zvatiri kuona zviri kuitika mazuva mashomanana angopfuura. Kwozoita kune vamwe vanofamba vakarembera padzimotikari, mitemo haubvumiri. Kwozoitawo zvekare kuzadza motikari nevanhu kana kuti nemwe midziyo zvokonzera tsaona zvekare. Saka toda kuti munhu wese ave nechekuita pakufamba mumugwagwa kuitira kuti zvireruse basa rekuchengetedza mutemo uyezve zvichengetedze upenyu.
Tiri kuonawo kuti kune tsaona dziri kukonzerwawo nemhuka dziri kupindawo mumigwagwa. Pane zvamuri kuitawo here semapurisa kuchenjedzawo veruzhinji kuchengetedza zvipfuwo zvavo?
Izvozvo tiri kubatana neTraffic Council nemamwe mapazi ehurumende patiri kukurudzira varidzi vemombe, vembudzi, vemadhongi kuti vateedzere mutemo, vaone kuti zvipfuwo zvinovharirwa, zvipfuwo zvinochengetedzwa kuitira kuti zvisakonzere tsaona. Toona vanhu vachikuvara, toona vanhu vachifa. Saka inyaya hombe iyoyo yatiri kubatana nayo pazero rino. Ndosatiri kuti munhu wese ane chekuita pakudzivirira tsaona, ane chekuita pakuchengetedza upenyu pazero rineri. Kubva kune dzimotikari dzinotakura veruzhinji, dzinotakura dzemakambani nevanhuwo zvavo vanenge vachifamba netsoka kana kuti varidzi vezvipfuyo.
Koitawo nyaya imwe, Commissioner Nyati, inotaurwawo nevamwe vanofamba yekuti mapurisa anenge achitarisirwa kunge achichengetedza mitemo vanopedzisira vamwe vaakutambiriswa chioko muhomwe, vanhu vachityora mitemo. Zvii zvamuri kuitawo kudzivirira izvi?
Tiri kusunga hakuna munhu ari pamusoro pemutemo, kunyange mupurisa, kunyange munhu asiri mupurisa anenge apara mhosva yake yecorruption tinongomuranga sezvinongoita mutemo wese wenyika. Saka tovati veruzhinji vamhanga. Kana paine mupurisa aritora choko muhomwe, kana paine veruzhinji varikufamba vachipa choko muhomwe, tizvione izvo zvokuti mutemo waita basa ravo.
Vanga vari mutauriri wemapurisa nyika yose, Commissioner Paul Nyati, vari parunare muHarare Studio 7. Vamwe vanofamba nemabhazi nemichovha vari kuchema chema nekukwidzwa kwavanoti kwaitwa neve mabhazi nemichovha mari dzekuripira kufamba munguva ino yezororo rekisimusi negoredzva. Vamwe vemabhazi vanonzi vapeta mari dzinobhadharwa nevafambi nezvikamu zana kubva muzana kana kuti 100%, vamwe nezvikamu makumi mashanu kubva muzana 50%. Vamwe vataura neStudio 7 vanoti rwendo rwekubva kuHarare kuenda kwaMutare rwaisibhadharwa madhora 10 rwave kuita madhora makumi maviri, kuchitiwo kuenda kumarondera kubva muHarare kwaisimboita madhora matatu. Vanofamba nemabhazi vave kumanikidzwa kubhadhara madhora matanhatu, izvo zvavanoti vanga vasina kugadzirira munguva ino yezororo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata munyori mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association vaPaul Makiwa kuti tinzwe maonero avo.
Kana ari mapurizi era mabhazi chokwadi akakwira, nzendo dzaadzichiita $5 dzimwe dzaautoita $10, dzaadzichiita $10 dzimwe dzaautoita $15, dzaakachiita $15 pamwe paakutoita $30, chokwadi mapurizi edu akakwira. Nokuda kukwira kwamapurizi eyo taingokumba kuti hurumende ingadai yapindira. Nekuti mukatarisa hurumende ndiyo ina masekisheni akawanda anova ana maagents anoita zvamumugwagwa. Tinaive mapurisa, tinaive traffic safety council, zvakati tine VID. Nekuti mukatarisa vanhu vanguva dzakawanda kana vachindocheka mumugwagwa dzinovangocheka kuti dzinenguva mota yadarikayo, asi ukazodarika ipapo unozoona kuti motodzotaka tina maovhaload. Zvakare kana iri nyaya yamasurprise, varume ava vasitomboitarisira, ndirati mapurisa asi kuitarisa.
Iyo mitengo yemabhazi haina here zvinoisungirira kuti igare iri panzvimbo imwe chete?
Taichinongura kuti mapurisa ngaatarise masurprise, zvakare iwo maoperators iwo ngaafambi neikuitisiso fetebhu, nekuti inosetebhu munhu akangohamba zvake akangochaja zvaari kuda.
Vamwe vafambi tiri kunzwa vari kunyunyuta nemabatirwo avari kuitwa kumaterminals kumarengi uko namahwindi namakondakta, zviri kufamba sei?
Chokwadi mahwindi ndiyo mamwe ari kukombira izvozvo, nekuti mahwindi akangoona kuti vanhu vawanda anongotaura purize yavanoda. Saka maoperaza pavanozosvika pazo vanenge vakutoita zvavanoda. Zvakare izvi zvatiri kuona kumahwindi, tingangoti Zimbabwe yese zvayo, kana mabhazi achisvika paterminal tiri kuona kuti kondakta achisiri anenge ava incharge nebhazi, iro tikiti
vatyairi vari kubatawo vafambi zvakanaka here mumigwagwa umu?
Hatingati kuona kwamodzirimo kungobva uko kwakutanga zororo kumatikumu. Vatyairi vamwamwe maoperators navamwamwe mabhazi nemotikari vari kushanda zviri kudarikidza mumwe, kureva kutiko madrivers anenge aneko. Kunze kwekuti madrivers anenge aneko, tiona kutiko migwagwa yedu yakanyanyoitisisa zvikuru sei kana tichinda kumaruva, kana tikangobuda zvemazimbe sera migwagwa yedu yakaipa. Kana iwo muzvikonzero zvarare zvinotikonzera kutiko tinamaroda. Saka pamusoro pamaxident iwayo tinokumbira kutiko vatyairi vedu ngavafambe zvakanaka.
Mashoko amungapewo vari kufamba ndeyekuti kudii muzororo iri?
Hachikuri chatiri kungomushuvira ivapo ndeyekutiko ngatifambewo zvakanaka. Zvakare kwatiriwo isu vafambi ngatiregei kuva isusu vanozopesedzera kuti mota dzinyanyo mhanya tichitauta kunosvika kuzimba dzedu. Zvina ndiko tinonege tiri kusvika asi tisvikiri vapenyu.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association vaPaul Makiwa vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Vamwe vechidiki vari munyika vane miono yakasiyana-siyana pamusoro pezuva rekisimusi iro richange richipembererwa mangwana. Kune vanoti vanorikoshesa, vamwewo vachiti izuva rakangofanana nemamwe mazuva. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mudzimai wechidiki anogara mumusha weMbare muHarare, Muzvare Telmo Kupara, vanoti zuva rekisimusi rakakoshera vechitendero chechikristu saivo, sezvo richidzidzisa rudo rwavanoti rwakaratidzwa namwari kuvanhu.
Nguva yekrismas yakakosha nokuti sesu vatendi ndopatinorangarira kuzvarwa kwemwanakomana wamwari Jesu Kristu, uyo akazvarwa kuti atifire zvitadzo zvedu. Ende nguva iyoyi kazhinji tinoswera nemhuri dzedu.
Asiwo variko vakafanana naamai Kelly Mapfumo, mumwe mudzimai wechidiki, avo vanoti zuva rekisimusi rakangofanana nemamwe mazuva.
Mune mhuri yangu tinongomuka tichidya semazuva ese. Tichingopfeka semapfekero atinoita mazuva ese. Izvozvo mwana wangu muhombe ane 8 years but haatombochemeri hembe dzeChristmas nekuti hachisi chinhu chatinokoshesa mhuri medu. Kana tichida kungozviitira nguva yakakosha semhuri tinongotora rimwe zuva chero pakalenda hatizi limited kune Christmas chete.
Mufundisi wechidiki anotungamira svondo yeGreater Love Ministries vaRonald Mhlaba vanoti Kisimusi izuva rekurangarira zvakanaka zvinenge zvakaitika muupenyu hwevanhu kubva gore richitanga.
Zuva rakadaro tinoricelebratira kuchechi, tonozoricelebratira kudzimba nemhuri dzedu, inguva yekupembera, inguva yekuzorora, inguva yekutenda Mwari mudzimhuri nezvose zvaanenge achititira, reflecting the year kwatabva nekwatinenge tasvika. So izuva rakatikoshera, izuva ratakamirira, izuva ratichapembererera.
MaKristu pasi rese anopemberera zuva reKisimusi musi wa25 zvita gore negore vachirangarira kuzvarwa kwaJesu Kristu uyo vanotenda kuti akauya kuzofira zvivi zvavo. Asi hasi MaKristu chete anopemberera zuva iri sezvo kunyange avo vasingaiti zvechitendero vachitora mukana wekuti vazorore kubva kumabasa vachishanyira hama neshamwari vachibika tuno naakatwe kudya nekunwa zvakasiyana siyana zvinosanganisira hari yemadzisawira. Ukuwo murapi anoshandisa mishonga yechivanhu vanozikano nekunzi Mbuya Muchadura vanoti zororo reKisimusi harinei netsika dzevanhu vatema.
Patsika dzedu sevana veZimbabwe hatina zuva rinonzi Kisimusi. Hazvina zvazvinotibatsira kana kuti zvatingadzarasikirwa nazvo tikasaripemberera. Isusu patsika dzedu tine mikwerera, tine nhuruka. Kufa kwemwedzi nekumuka kwavo, kuchena kwejena guru, ndo zvedu isusu zvatingapembere.
VaWillard Mutoti, baba vechidiki varogara kumateta 2 kugokwe, vanoti zororo reKisimusi rinovapa mukana wekuti bhizimusi ravo rekugera vanhu misoro rivawanise mari yakati wandei.
Inini sababa mene, zuva iro riri ndozuva rinoita kuti basa rangu rofaya. Vamwe vachidya mari ndiyo yandini chitodyawo nichitoitorawo iyoyo nichiiswawo mumwe mangu. Saka zuva irori rakandikoshera zvokuti, nekuti izuva rinokwanisa kuunganidza vanhu pabusiness center pandoshandira ini.
Asi mukufara kwese kuchaitika, mapurisa eZimbabwe Republic Police anokurudzira veruzhinji kuti vafare zvine mwero. Tinzwe mashoko eyambiro kubva kumutauriri wezetarapi mudunhu reHarare, Inspector Lakmo Chakanza.
Tisanyanye kufarisa mazuva akangofanana, ngatizvidzorei, ngatizvibatei. Kana tichienda kunofara navamwe ngatingoende tongonofara nguva diki, kana nguva yekudzokera kumba yakwana todzokera kumba. Tisanyanye kuti usiku hwese.
Munguva yezororo reKisimusi iri vechidiki vanowanzoita misikanzwa inosanganisira kutora zvinodhaka, kupindana nenyaya dzepabonde uyewo kuba chaiko. Kunyange veruzhinji vakawanda vari kuti gore ra2024 rakanga rakavaomera, vhiki radarika mudhorobha reHarare vanhu vakanga vari ivhu namarara vachitenga hembe, zvikafu, zvinwiwa nezvipo zvekupemberera zuva iri. Vechidiki vakawanda vanotora mukana wezuva reKisimusi uyu kuzororawo kubva kumabasa pamwe nezvidzidzo zvinowanzovatorera nguva yakawanda vachizvifadza nemimhanzi, kushanya pamwe nekutandara nemhuri dzavo vachiita mabiko. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu pa WhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai pa WhatsApp muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona mobva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda paFacebook page yedu yeVOA Shona. Vanayo, govanai nevamwe munzwe mese nhau dzinotema dzisina kwadzakarerekera. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, chikwata chiri kutungamira urongwa hwekupinda muhofisi kwevakamirira kugadzwa semutungamiri weAmerica vaDonald Trump chinonzi chiri mushishi kugadzira hwaro hwekuti nyika yeAmerica ibude mugungano reWorld Health Organization panopinda vaTrump muhofisi. Sangano renhau reReuters rinoti izvi rakazvinzwa kubva kune imwe nyanzvi yezvemitemo yezveutano iye inoruzivo nezvenyaya iyi. Bepanhau reFinancial Times rinonzi ndiro rakatanga kuburitsa nyaya iyi richiti rakanzwa kubva kuvanhu vaviri vanoruzivo nezviri kuitika. chikwata chava Trump chiri kuita gadziriro yavo yekupinda muofisi uye chinonzi changa chisati chapindura mibvunzo yatumirwa nesangano reReuters pamusoro penyaya iyi. Kuti tinzwe zvizhinji panyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba vanoshanda vari kuNorth Carolina muno muAmerica, Dr. Simbiso Ranga.
Zvingareva ndezvekuti izvo pasi rese rinenge rava padambudziko. Sezvatinoziva, United States of America inopa tsigiro yakawanda kuWorld Health Organization nekunana UNICEF. Uyezve panoitika mapandemic sezvatakaona panguva yeCovid nemamwe maoutbreaks akati wandei like vana Ebola, America ndiyo inowanza kutungamirira chimeka sure kuti World Health Organization yawana support yakakwana. Chatinoziva ndezvavakaita first 4 years dzavanga vari muoffice vakabuda muma organization akawanda kana kubvisa rubatsiro maorganizations akawanda nosanganisira maorganizations zvakaita zveclimate change nezvimwe zvakadaro. An administration yakazouya yava Biden yakadzorera America kumaorganizations kuitira kuti mapandemic siwa yayo asauraya vanhu vakawanda asaramba achiparadzirwa. Saka kana United States of America ikabuda muWorld Health Organization, ndainotova dambudziko guru chose kumunhu wese. Zvinhu zvakaita semavaccination and other things zvinenge zvichitsigirwa neWorld Health Organization zvinenge zvava kusafa nekuti zvinesiri kuwana rubatsiro rwakakwana.
Iro basa regungano iri reWorld Health Organization nderei?
So World Health Organization kuZimbabwe tinoiziva organization inokurudzira zvinhu zvakaita sekubayiwa nhomba kwevana, vaccination, nekuti panoita maoutbreaks paya sana cholera vanouya vachitsigira. Saka basa raro eWorld Health Organization nderekuti vanhu pasi rese vange vane utano hwakakwana, and tavanonyanya kufokasa nacho mapublic health related diseases anokwanisa kuparadzirwa zvakanyanya kana matanho akasatorwa nenguva iripo kuti matenda iwayo asaparadzira. Saka kune zvirwere zvinoda nhomba zvakaita sana polio, vana measles nezvimwe zvakadaro, zvekuti vana World Health Organization vanofokasa manje kuti maregions pasi rese anoda more support ndeapi. Sekunoku kuAmerica vazhinji havatozive neWorld Health Organization nekuti nyika yekunoku hurumende yacho ine zvibatsiro zvakakwana kuti zvirwere zvisakurumidza kupararira. But waida sekunana Zimbabwe nedzimwe nyika mathird world countries, we rely a lot neWorld Health Organization.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuNorth Carolina muno muAmerica. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri webato rinopikisa muMozambique vaVenancio Mondlane nhasi vati dare repamusorosoro munyika iyi riri kubvumidza utsotsi kubvumidza kunyadziswa kwevanhu varo mushure mekunge rasimbisa kukunda musarudzo kwebato riri kutonga reFrelimo. Dare reConstitutional Court rakatonga kuti zvakaitika zvisizvo hazvikanganise zvakabuda musarudzo. Kuputika kukuru kwaonekwa muGaza nhasi chipiri apo hondo pakati peIsrael neHamas iri kuenderera mberi. Zvizvarwo zvePalestine zvinodarika zviuru makumi mana nezvishanu kana kuti 45,000 zvaurayiwa mumwedzi gumi nemina yekurwisana pakati peIsrael neHamas. Apo gore ra2024 rave kupera, vamwe vanoti upenyu huri kuramba huchiomera veruzhinji, ukuwo mabhizimusi nemaindastiri zvichitatarika nekuda kwekusagadzikana kwezveupfumi zvisinei nekuti nyika yave nemari itsva. Kukura kunonzi kwakaita upfumi pamwe nekukwanisa kuve nemari yakasara muhomwe yehurumende. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Kwegore rechina kubva mugore ra 2021, upfumi hwenyika hwakakura zvekare mugore rino rave kupera ra 2024, kunyange hazvo kukura uku kwakaderera pane kwaitarisirwa nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Kurukota rezvemari, muzvinafundo Mutuli Ncube vakati mugore ra 2025, upfumi hunotarisirwa kukura nezvikamu zvitanhatu kubva muzana, asi vamwe vanoti kukura kwehupfumi uku hakuna zvakawanda zvakunobatsira veruzhinji. Mudzidzisi wezvidzidzo zvebudiriro paMidland State University vaArthur Chikere vanoti veruzhinji vacharamba vachinhonga svosve nemuromo nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana.
Kupera kwaraita tinototenda yemusiki nekuti kurarama kwatakaita chese munyika yeZimbabwe kurarama kwenyasha. Tichiona kuti nyika yedu yanga iri nyika yanga iri mudrought, yanga iri nyika yanga ine dambudziko rekushaya simba kwemari yedu yemuZimbabwe.
Vachikerema vanotiwo kuveko kwemari itsva kwakambodzikamisa zvinhu, asi hakuna kunyanya kubatsira uye mabhizimisi pamwe nemaindastiri zvakaramba zvakaomerwa.
Kuchinja-chinja kwemari isina mutsigo tinokuona kuti kwakaita kuti mabhizinesi taiwo atadze kuplana. Tinoona kunge hurumende yedu inoita kumbunyikidza kuti vemabhizimisi vave vachatambira reti iyoyo inotamba-tamba kunge mukwanzvi kunge derere, asi zvinova zvinozokuvadza mabhizinesi avo.
Nekuda kwekusanaya kwemvura zvakanaka mumwaka wapfuura, hurumende ichitsigirwa nezvikamu zveUnited Nations kusanganisira World Food Program yakaparura chirongwa chekupa chikafu kune vanotambura vari kumaruwa ukuwo mumadhorobha vanonyanya kutambura vachipiwa mari yekuti vakwanise kutenga chikafu. Asi vakafanobata chigaro chemunyori mukuru musangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU vakuda kwaShemunengiwa vanoti kunyange pane matanho akadai sari kutorwa nehurumende nemasangano anobatsira, upfumi hwenyika hunoramba hwakaremera veruzhinji.
Ikonomi yedu inoramba iri an enclave economy ine two sides, ine vanazvo zvakawandisa nevasina zvachose chose vanononga svosve nemuromo, haitibati zvakanaka sevashandi.
Vamunenge vanoti hurumende haifanirwi kutora matanho ekungotsvaga mari ipapo ipapo, asi kuti tarise kune ramangwana yotora matanho akasimba ekumutsurudza nekuvandudza maindastri.
Chiri kukonzera kuti vanyanye kufocus on consumptive taxes is because the productive sector has been decimated. Mozoona kuti pama exports edu ari kuwandira kune anonzi maprimary goods, kutengesa zvinhu zvisina kuprocesswa.
VaJoseph Gunda, mutezeri wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries, vanoti vemaindastiri vanoramba vachichema nenyaya yekuti vanodhurirwa kuita mabasa avo munyika nekuda kwekudhura kunoita zvakakosha zvakadai semagetsi pamwe nekutakura zvinhu. Vachitaura urongwa hwekushandiswa kwemari yenyika hwegore ra2025, muzvinafundo Ncube vakati muhomwe yenyika makakwanisa kusara muine mari nekuda kwekuti bazi ravo rakaita zvose zvaraigona kusashandisa mari zvisina mwero. Pangamazano, musangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, LEDRIZ, vaProsper Chitambara vanobvuma kuti zvinhu munyaya dzezveupfumi hazvina kumira zvakanaka, asi vanoti zvinhu zvinogona kunaka mberi.
Gore rinouya tinotarisira kutakawana mvura yakanaka, zvinhu zvinoimprove especially kuagriculture, manufacturing zvakare ne the rest of the economy.
Vakuru-vakuru vehurumende kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanochema nerekuti zvango zvakatemerwa iwo nevamwe vakuru-vakuru vehurumende ndizvo zvimwe zviri kuvhiringidza kugadzikana kweupfumi munyika. Asi vakambove mumwe vavana chipanga mazano vemutungamiri wenyika vaEddie Cross vakaudza Studio 7 kuti zvirango izvi hazvina zvazvinonyanyokanganisa, vachiti nyaya yeuori ndeimwe nyaya hombe uye ikasagadziriswa nekukasika inogona kukonzera mamwe matambudziko makukutu munyika.
Corruption, I think, has got to the point now where it really is of national concern.
Uori hwasvika pachinano chekuti vanhu vose munyika vave kushushikana nawo. Kukura kweuori muZimbabwe kwanyanyisa uye zvinofanirwa kugadziriswa. Kana mutungamiri wenyika akasatora matanho akafanira pakugadzirisa uori, zvichakanganisa nhoroondo yeutongi hwavo.
Kubudiswa kunze zvisiri pamutemo kwezvicherwa zvakakosha zvakaita segoridhe uye kupinzwa munyika kwezvinhu zvinotengwa kunze nenzira dzisiri pamutemo ndehumwe uori hunonzi huri kuita kuti nyika irasikirwe nemari yakawanda. Muchuchisi mukuru wehurumende kana kuti Prosecutor General Amai Lois Matandamoyo vakazivisa gore rino kuti nyika iri kurasikirwa nemari inoda kusvika kumabhiriyoni maviri nekuda kweuori, vakakurudzira kuti patorwe matanho nekukasika kugadzirisa dambudziko. dambudziko iri. Uko, muzvinafundo Ngobe, vanoti hurumende iri kuita zvose zvainogona kunyanya pakudzivirira kupinzwa kwezvinhu munyika zvisiri pamutemo. Zvichaoneka mukufamba kwenguva kuti matanho aya, pamwe nemamwe akawanda ari kutorwa nehurumende, achaita kuti upfumi hwenyika hugadzikane here mugore rinouya ratave kupinda ra 2025 kana kuti icharamba iri ngoma ndiyo ndiyo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Munhau dzemitambo. Mumwe wevanhu vaida kukwikwidza musarudzo yekutsvaga mutungamiri weZimbabwe Football Association kana kuti ZIFA, asi mazita avo akasatambirwa, vatemba muliswa vazivisa kuti vachapikisa danho rakatorwa neZIFA Ethics Committee rekusatambira zita ravo kuti rive pavanhu vacharwira kutungamira nhabvu munyika. Vachinyora padande mutande ravo reX iro raimbonzi Twitter, vamuliswa vati sezvo vanhu vari kukwikwidza vari vashoma, zvakanga zvakanaka kuti komiti iyi ivanyorere ichivapa zvikonzero zvakaita kuti vasabudirire. Vamwe vanonzi vasina kutambirwa mazita avo ndava Walter Magaya, vaFarai Jere neakambotambira nyika Benjani Mwaruwaru. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Makadii mhuri yeZimbabwe, makadii pasi rese, makadii Studio 7. Ndiri kukumbirawo muiso womashoko angu kunyika iteerere. Ndinini ndakafamba munzvimbo dzakawanda munguva yekutorwa kweminda. Nyaya iripo haisi yekuti vamuna akagova pe vanhu mapepa ekuti purazi rive rake. Inini ndakafamba mapurazi akawanda munguva yehumbe yeminda. Vanhu vaivhurira madhamu vachivhura mvura nekuseri kubata maramba usasika. Munguva dzevarungu paitotorwa mapurazi kwanga kune mabhani, vakapwanya vakavaka matanga ekunezvidhina, vakapwanya makomboni anga asiwa netambo dzemagetsi, vakagadzira mota dzewaya. Saka hapana chinomboitika, vakapuwa pfumvudza, vakatenga mahonda fiti, vakapairota. Izvi zvazvikwere zvetsuro. Mumusha uno ndikaita chipfambi, mukadzi anoitawo, mwana achiba nouku vana. Zimbabwe inondirwadza.
Hello, 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 Studio 7, mukoma Jonga nevamwe vese vasamarari veStudio 7, tirikumhorosai madoko nano kechizvarwa cheMozambique. VaEmerson vamunangagwa ngavagadzirise zviri kuitika Mozambique, vanyara dzehondo iriuda kutanga Mozambique, mastrike acho zviri kuitika Maputo, rusurwa runopisha, sinzi vaisa marizatsi avo kunyepa. Ngavagadzirisi vamunangagwa.
Hallo Studio 7, hallo Studio 7. Corruption muZimbabwe yakanyanyisa, 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 yakanyanyisa. Kuenda mumabhengi chako chako uchida mari hauiwani. Maziga unonga uchida acho hauiwani. Asi mari inenge iri yako, payslip inenge ichiratidza kuti mari yakapinda mubhengi. Pati yapinda mubhengi wava kunoitora hamuna mari, saka mune musina kupinda mari zvemubhengi macho. Ende uchibuda mubhengi mumunoona vakomana vanonga vakamira panze vanomwana mai vanonga varipo vechidiki vechidiki, vanotokudza kutoti manga muchida mari tokupai. Saka vanoti bhengi raakutoitira panze. Mari dzaya dzine dzasamagilwa out of the bank nemamanagers acho nemabhosi ari kumusorosoro kuhurumende uko dzabuda panze, hadziwani kumabhengi. Vari kuita bhizi kutsvaka maus that hard currency yevari kuida kuitira kuti pavanoziva kuti pavanonga vazobva pakutonga paya paya vanotora mari dzozozoenda kunze kwenyika vaonogowanda ikoko.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Vanoda kutumira mazwi paWhatsApp, tumirai panhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaitezve kunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8 PM nhasi, apo tiri kukurukura nezvezororo rekisimusi riri kucherechedzwa nekupembererwa mangwana. Sezvo nguva yedu yapera, regai timutarisa musoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anoti akagadzirira zvakasimba kuchengetedza mutemo munguva ino yezororo rekisimusi negoredzva. Vamwe vemabhazi vanonzi vakwidza mari dzekufambisa munguva ino yezororo senzira yekuunganidza nayo mari, zviri kunzi nevafambi zvichavaomesera sezvo vanga vasina kugadzirira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokushuvirai zororo rekisimusi rakanaka. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusemina Standikile Musanga.